Responsibility. Even in that same topic, but I'm not sure when independence, you're not the same one. But the prayer we're making tonight is Holy Ghost, and learn that so that I lean totally on you.
Actually, varoma obvat, vanotunga mirirwa nomweya, ndivo vana vaMwari. Now, in zvikuru kuti vana vaMwari rakashandiswa ipapo, rinoreva kuti a mature son. Wekuti mweya akatifamba neapa, iwo unoti shuwa ndaakuita. Mwari dai amutsa vamwe manhera anhasi, vanoti mweya akatisiyana neuyu, iwo unoti shuwa Mwari ndoteerera. Mwari akatipinda nepapapa, iwo anoti shuwa ndopinda neapa. Mwari dai amutsa musikana kana mukomana, anoti ndichafamba naJesu, ndichafamba naye mweya uyu, ndichateerera idzwi rake. Paanonditungamirira ndichaenda.
Where are you training? Come on, one more time.